Ramaphosa vakazivisa kuti South Africa kutanga nemusi wechitatu inenge yave kuvhara mimwe migano yayo uye kurambidza kushanyira kana kutambira vanhu vari kubva kunyika dzabatwa nechirwere ichi dzinosanganisira Italy, South Korea, Iran, Spain, Germany, United States neChina. Zvikoro zviri kuvharwawo musi uyu uye vanhu vakarambidzwa kuungana kusanganisirawo pamitambo. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kubatwa mumambure ezviri kuitwa kudzivirira chirwere ichi. VaOffice Jaka avo vanobva kukwekwe vanoti vane chivimbo chekuti South Africa ichakwanisa kupedza dambudziko iri kunyange hazvo riri basa guru.
Inokwanisika kuitika kuti South Africa ikwanise kuendura this problem, but vanofanira kufara maborder one, vanofanira kustopa movement yevanhu nemagathering anoitika pamafunctions akafanana nekuti vanhu vanoungana vachiita mawedding, vanhu vanoungana pamwe vachiita zvikara zvese zvemachechi zviya zvakutombomisa, zvinotove right. But ndotemba nayo South Africa kuti inogona kuendura nekuda kuti ine mamachines ainayo akawanda, plus zve dai vaita maroad blocks kuma main roads anopinda muSouth Africa kusvachitesta vanhu vanenge vachipinda vachona vese kunobudawo angabuda achadzoke.
Asi vaJaka vanoti vari kunyanyoshungurudzika zvikuru nevana vavo vaviri vari kuita zvidzidzo zveelectrical engineering kuChina.
Nevana vangu tu vari kuChina and vana vanakazvibhadharira ndoga mari kuti vaende kuChina vari kuita macourses eelectrical engineering. Vane vakafarirwa kugare kuchikoro kwavari iko vari kutaura kuti ivo havabudi vatendere kubuda mucampus, futi inotongoita zvokutenga online youya pacampus. But chokundishoka inhau yokuti hurumende yedu haisi kukwanisa here kuti iitewo chip in pazvinhu izvozvi zvikuva mudzimwe nyika vari kutora vana vavo vachidzoka kunyika dzavo, kuyedu haikwanisi kubatsirwa vana vedu.
VaImanyomboti vanotiwo kunyange hazvo zvaitwa navaRamaphosa zvakanaka zvichakanganisa upfumi hwenyika yavo. Vaenderera mberi vachiti kumiswa kwemitambo kuchakanganisa kurarama kwevakawanda.
Tinoonawo pane vamwe vedu vanga vachirarama nekuda kwevachitamba mitambo iyoyi vachiita yatotiyo sports betting, asi tinoona izvozvi zvichakonzera dambudziko zhinji mukati menyika ino nekuti vanga vachiwana mari muzuva roga roga vachazotsvaga mamwe mabasa akaipa ekuti vawane mari idzodzo nekuda kwekuti zvavaiwaniso zvavaiwana nazvo mari zviri zvakavharwa.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidiki chinogara muSouth Africa, vamunyaradzi Mukanyiwa vanoti vanowirirana nemashoko ataurwa navambote.
Maonero andinoita necoronavirus chirwere chakashatisa uye chirwere chakaipisa kwazvo. Zvisinei chireva kuti South Africa mukanzereri wayaita zvemitambo zvakasiyana siyana zvayakanzera kuti zvisaitwe munyika mayo ingava iri imwe danho rakanaka kuti panoungana ipapo vanhu ndipo panoita kuti vanhu vave vanowana neutachiwana hweiyo chirwere ichi.
MuSouth Africa hamusati hamo matanga kuita chipatapata chakanyanya chekutenga zvinhu muzvitoro sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzine chirwere ichi dzakaita seAmerica, Italy, China neCanada. Vanhu zviuru zvitanhatu nemazana matanhatu nevana vafa nekuda kwechirwere ichi pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.